Military touch.
Ndago va kamsha, asi hana inorova mama. Ati chanda go sasana, inga go vaya do famba mama. Ndanyoransi yo, ziyo yerudo.
Ziyo yerudo.
Ziyo yerudo, isere mifuzo. Gonna go to the Savana Vangu, Nurimiwa Mai. How some move in the Mai Vangu, Gana Hamasangu. Uno gonna go to the Savana Vangu, Nurimiwa Mai. How some move in the Mai Vangu, Gana Hamasangu. And don't see me, I like you.
Baby, you are my joy.